Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vanoti havana chekupembererera mukusununguka kwenyika sezvo zvakaenderwa kuhondo zvisiri kusadzikiswa. Amai Janet Canavet vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights Association vanoti kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzeveruzhinji munyika ndiko kunoita kuti vasaona rusununguko rwenyika. Amai Canavet vanotiwo ruzhinji vari kununga svosve nemuromo munyika kunyange hazvo chimwe chakaenderwa kuhondo yaive nyaya yekuti upfumi hwenyika hubatsire vanhu vose.
Zimbabwe yataishuvira inoyerera huchi nemukaka yachona inini hangu handisi kuiona zvangu, asi kuti ndiri kutoona kutoti zviri kutoita wese udzvanyiriri hwandainzwa tichiri vadiki isu pakarwiwa hondo nezviri kuitika iye zvineizvi kuti tiri kumbunyikidzwawo nevamwe vatiri kufungidzira kuti ndo vanenge vari kutitungamirira munyika, handina chandiri kuona inini. Ndinongoona sekuti ivo vari kumusoro uku ndivo vega vane kodzero yekuti vapemberere nekuda kwekuti ivo ndo vakasununguka, ndo varikuinjoya uchine mukaka wachona.
Mutauriri wevechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma vanoti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa, sarudzo dzemunyika dzinogaroita mutauro, upfumi hwenyika huri kuenda kumawere, izvo zviri kupa kuti veruzhinji kusanganisira vechidiki vanonge svosve nemuromo.
Kodzero dzevanhu hadzisi kurespektiwa muZimbabwe, sarudzo dziri kungobirwa. Nyaya yezveupfumi haisati yagadziriswa uye vadiki mayuti ari kunhonga svosve nemuromo nekuti havana mabasa uye ugaro hwevanhu hausati hwanyatsokuvandudzwa, mvura hamuna mudzimba.
Mumwe muzvinafundo Dr. Tinashe Mawere vanotiwo nyika yakarasa gwara rehondo iro raive nechinangwa chekupedza urombo uhwo hwatonyanya kuwedzera munyika. VaMawere vanoti zvizvarwa zvenyika zvine dzidzo zviri kubuda munyika zvichinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Kosi pane zvimwe zvakagonekwa fanenga nyaya dzedzidzo apa hurumende yakati shandei, asiwo dzidzo yacho inopesera isina basa. Kana munhu achiti adzidza zviya aita degree owanikwa futi anongoita mabasa anongoitwa nemunhu asina kudzidza kana kuti asina kunyatsoenda kuchikoro. Unoona vanhu vane madegree vacho vachitengesa maairtime kana kuti vachitengesa matomatisi pamusika. Saka dzidzo yakadaro haichisina manje simba, haichisina meaning, inenge yava useless. Toonawo vamwe vakadzidza vachitiza nyika vachitoenda kunosenzera dzemunyika vachidobatsira nyika idzodzo.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vanoti kunyange hazvo kuine zvakagonekwa munyika zvakadai sekupa mukana wekuti vanhu vavhotere mutungamiriri wavanoda, nyaya dzenyunyuto nguva dzese dzinoitwa sarudzo zvinhu zvinodzorera nyika kumashure. VaMutata vanotiwo Zimbabwe iri kutadza kuita zvinhu zvakawanda zvinoita kuti upenyu hwemunhu wese huve hwakanaka.
Nhamo yeuori makuriro yakaita mukati menyika yedu yatikonzeresa kuti urombo hurambe hurimo mukati menyika. Dzimwe nyika dzinotisema nenyaya yamaitiro atinoita nawo patinobata nawo upfumi hwedu. Izvozvo zvinhu zvinoda kuti zvigadzirisiwe. Tinoona kuti zvaada kufanana zvimwe zvacho nenguva yeutongi hwavachena kuti ekonomi yanga yava exclusive, yanga iri yavanhu vashomanana.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANPF vatafadzwa Mugwadi vanoti zvinhu zvizhinji zvakaenderwa kuhondo zvakazadzikiswa sezvo vanhu vatema vava nemapurazi uye munyika muchiitwa sarudzo dziri kutambirwa nenyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Donzo iri zvizhinji zvaro zvanoda kuti zvizadzikiswe kuvana vekuZimbabwe, zvizhinji zvazvo zvazadzikiswa. Ivhundo rakanga riri pamongo wehondo yechimurenga, ivhu iri taanaro, zvinova zvinotipa mufaro mukuru kwazvo. Sarudzo dzatinoita munyika yeZimbabwe isarudzo dzinofadza zvakanyanyisa, kunyange isiwanda muZimbabwe vakarwirwa navari kunze vose vakaita sana African Union vana SADC vose vanoratidza mufaro netsarudzo dzatinoita muno. One man one vote akukwanisa kuzvitonga tiri toga savanhu vatema nokuzvitonga kuzere.
VaMugwadi vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa neavo vasingadi budiriro yenyika pamwe nezvirango zveupfumi zvavati zvakatemerwa nyika.
Zvirango izvozvo ndozvataka kuti munyika muno muome zvipatara zvedu zvishaye mushonga, hurumende yedu ishaye mari, mari yedu yacho yatinayo ishaye simba, zvose izvozvo nematambudziko kushayikwa kwamabasa zviri kubva mumasangitenzi kana zvirango zvopfu.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Zimbabwe iyo yaive hurudza munyaya dzekurima yakatadza kuronga zvakanaka urongwa hwayo hwekuendesa ivhu kuvatema, sezvo chirongwa ichi chakabatsira vashoma zvikuru vakuru vakuru muZANU-PF avo vane mapurasi anodarika rimwe chete pamunhu mumwe chete. Nyanzvi idzi dzinotiwo kutadza kutonga kwehurumende yeZANU-PF ndiko kuri kupa kuti zvinhu zviende kumawere muZimbabwe. Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti pane zvinhu zvakawanda zvakagona kuitwa nehurumende zvinosanganisira kutora ivhu, kupa upfumi kuvanhu, dzidzo nezvimwewo.
Takapa ivhu kuvanhu, tikapa upfumi kuvanhu, migodhi yanga isingakwanisi kutosvikibvawo navanhu vatema vava kusvika ikoko. Chaakuda kungosimbaradzwa inyaya iyo yekuti upfumi hwacho urambe huri muvanhu.
Asiwo vamangwana vanoti nyika inofanirwawo kugadzirisa nyaya yeuori kuitira kuti nyika inyatsofamba mugwara pamwe nekugadzirisa zvimwe zvichiri kunetsa munyika.
Tine vamwe vanhu vanokara vane undini vatinoti vari korapti vaya vane uori. Senyika tinofanira kuzvigadzirisa izvozvo kuti tive nenyika yakatwasuka, tisava nemutengo unoiswa pamusoro pezvapatinenge zvichiita. Ekosi apapo makosi ekorapshen aya zvicherwazve tiri kunyanya zvitengesa zvimwe zvakangodero, tinofanira kuzvigadzirisa yatinoti beneficiation iyaya, kuzvivandudza kuti titengese chiri mudziyo wapera kana kuti chinhu chapera. Saka nekudero ipapo tine rondo rukuru zvikuru nokuti nyaya yekuda kwezvicherwa zvatiinazvo mawandira zvakaita, tikashanda ikoko uku tikakwanisa kuti tiite beneficiation, aiwa tinosimuka senyika kuenda pakuru chaizvo. Zvinodindirana nezvi tikaenda nekana kuzvirimwa chaiko tiri kungotendesa zvakadero. Ngatigadzirisei yatinoti agroprocessing iyoyo.
Zimbabwe iyo yakawana kuzvitonga musi wa18 Kubvumbi 1980 iri kucherechedza kekutanga kuwana kwenyika kuzvitonga vanhu vakagara mudzimba dzavo senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.